Ya World Cup tiri kufara zvikuru kuti nguva yacho yasvika World Cup. Yasvika where vanenge vachada kuona kuti nyanzvi inogona kukunda dzimwe nyika ndeipi. As far as kuziva kuti ndiani achatora, right now zvaakunetsa because hapasina nyika iki. Saka hakuna kana nyika yekuti tingati iyi ndo ichatora, iyi ndo ichatora. But kune mahousehold names wagara ari kwakaita kana Argentina, Brazil, Spain, France. Ndo vatinenge tangotiwo neBelgium ndo vatinenge tangotiwo panyika idzi pamwe ndo pane ichawanika ichitora mukombe, but maabses achange akazara gore rino.
Takaona nezuro Premier League ichitaura kuti vachambomira mitambo kusvika nyaya yeWorld Cup yapera. Munoona sekuti vatambi ava vapiwa nguva yakakwana here yekuzorora vasati vatangidza mutambo uyu?
Nguva yekuzorora havana kupuwa nguva yekuzorora, ende ndo zvimwe zvakari zvichingotyira kuti zvinokwanisa kuaffecta performance yemaplayers. Ende makada kuona dzimwe nyika dzakatangirwa naEngland vaiva maplayers ari very key angaifana kunge ari kuWorld Cup akatokuvara asikwanisa kuendako. And also muchaona kuti even after World Cup kune mamaplayers achakuvara kuWorld Cup ikoko, whereby they may not even return kumaleagues awo ekueurope vaine utano hwakanaka. Saka ndoona kunge World Cup kunge yauya nguva yakaipa yein between mamatches. But I think the reason why vazviita is because of the region where the World Cup is being played. Kana havana kukwanisa kuwana imwe nguva yakanaka yekuti vatambe because ukoko kunopisa, saka ndosaka vatamba nguva inoi.
Kuafrica uku munotarisira kuti timu dziriko idzi dzichaitawo mashuravo sezvatakamboona dzimwe dzichizama kuita makore apfuuraya?
Ya, kuafrica ndikuona paine chance yekuti vanokwanisa kubudirira. I think ndichaona paine two kana maafrican countries anokwanisa kusvika mumaquarter finals. Kune Senegal ndiyo imwe iri mugrupu, iri musame grupu, I think iri mugrupu B. Koita Tunisia iri mugrupu D. Koita Cameroon iri mugrupu G. Ghana grupu H. Saka ndirikuona vachikwanisa kuqualifya to the next round. Ndichizoona maybe two countries from the next round vachipinda mumaquarter finals. And as I said, by the time I pass that team, you know, I go naked out, you know, the other one. Each team in my chances will qualify. Here's how we do a tactic strategy. This is it going to be a good day for that team to qualify or to win?